Nasi vulnerable skala na vulnerable tole vamukira kumatare panyaya yavo yekunyatsime yavari kupomera mhosva yekuita public incitement to commit public violence. Saka nyaya yacho yazopera nhasi in terms of trial proceedings.
Saka dare rinopa mutongo wacho riini vamolokele.
Dare rati ngavadzoke musi wa 24 January masikati ndopa vachapiwa inonzi verdict or ruling.
Seiri zuva rakakosha tichitarisa kuti vasikala vapedza gore nemwedzi yakuda kutosvika minomwe vari mujeri.
Kana magistrate akaita verdict or ruling isina kuti honorable scala or honorable stora vapinde mujere, zvinenge zvichireva kuti musi iwoyo musi wa 24 honorable scala vachazobudiswa mujere. Saka tinokurudzira vese vanhu vatsigiri veshanduko muzimbabwe kuti vauye neuwandu wavo vauye ku magistrate court kuHarare musi wa 24.